Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu and what is important ndezvo kuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru ndiyo mari yedu yatovapo takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZig. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu ramashonaland west. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti
I've been seeing stories on social media. People say the central bank wants to convert our national balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Hayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka. Dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti 1 US dollar is equals to 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa nekuti 18 rand inokwanisa kutenga 1 US dollar. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZIM dollar ishaye basa muZimbabwe. Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndo zvaita kuti karenzi iri ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu kwanoti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora re remunyika iro rangaroita muramba mhuru uye richipera simba asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanozviramba
yato jena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13 iwewe ultimately ndiwe uchanyanya benefita zvakanyanya panezvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But I can't limit the central bank borrowing, central bank spending. We also even money supply, reserve money. I can't get limited.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemens Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu inflation munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidzemainwa ne market and itine ma reserves akakwana to support the exchange rate hakuna ma movements anenge achiita isi tikutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavuna mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu havari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden, iyoyo vakawanda muCongress kunyanyanya vechiRepublican vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvekufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagoni kuramba vachigumbura vechijudha nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Z senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces adzivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga pakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya, pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kuKaroi mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi avanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kuKaroi ndiva Harrison Jokonya, vanorima vari papurazi retsokiadza riri pedyo neKaroi.
Tokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilizer, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilizer yangu. Zvino wakatengesa mombe tiri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhura.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rine challenge iri kuendekumamisha kwacho chibage chachaa nechallenje kuti unotofana kuwana
Mumwe murimi kwaRusape mudunhu reManicaland vaGeorge Pasifamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekutaura kuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare ndichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yandataura iyo kwaRusape neyekwaMutokwe, asi kumwe asakanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaapiwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzvo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita sokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya iri kutengwa zvakanaka, endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociations association are now, they need to take their issues via NDC through my association. Then association will then represent them via NDC Chemo Shawuku RBZ. Because it's also as the season starts, we are guided by RBZ. I can't see this with no one name Chemo Yoktiva Gross, December 2005. It's a directive from the government.
Asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodgan ndicho chirimwa chinopanyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$4.92 per kilogram. Uwandu wefodya ichatengeswa mwaka uno unotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yeku zvitaurira moga zvamunofunga.
Ndikandi netaura vangoma. Ndada kuti ndipotaurawo maererano nenha uye ndakaona nezuro ya president weZANU-PF vamunangarwa vachiita kuti vaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wikner Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari nechekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadi pa Studio 7, makadi. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya kuti kwai iye chikafu ndinacho chekupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti mungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here?
Makadi, ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe. Kusvikirawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster. Vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7. Ndokuti nesvenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yapfunya chisero. Zvinova zvinhu zvataingoimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwanhemi yavo. Mukadhoneta imimi 1 million US kuna nhemi yavo, munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasaplaya chikafu samwe kune vamwe vandotambura, mungadi makabisa vanhu vakawanda. Asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti mbotanga wafungawo pane zvaunda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu president achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa nemadzi pati nyika ine nzara. Nhasi uno mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvakakunakira, nhasi wakuti zvashati. Pane mwangani yawapedza kuzvitaura. Hazvitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotambira vazvikuru kuDzimba uku. Zvese zvose ndinoda kungodhishanda, zvese zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasi de seven murisei apo vajonga vandinere navatononoka hwandi apo ari sei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Musatirwadzisa mani. Dzosai chirongwa chemakuseni, madzisa chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Izo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chema Cavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuwiro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Kune kuchaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lekof fantasy kane kana 20 zvipisina kana fantasy. Ende mukatarisa pete nyange pavanoita makombetishoni anoanechimaholidhay kuti kutamba netimu dzemanagori ana Blawal nyange vanhu vakatamba vanoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisawo kudhara tiri kutamba tine masponsorship wakashewo wanakodha wanana yanana bowlingers tanga tine maponsors anoswa kumatwendi chete asi izvozvo hakusina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelekofu transparency inehalidership izvi ari kuihana basketball yacho vanozvanditotonga nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatfomu akawanda vanonyemudza vanoita sebuti sometimes ndedzekusiyana mari chete havana kana basa vanogona kungepere ebasketball bati havana kana kugogera vakamba kana any championship yavakagogera vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane wochiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anazi maprovinsi, maprovinsi ndiwo anonovhota. Asi dai vati maprovinsi arege kuvhota kubasketball leadership, vange kumaplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotenderwa motokari kana ndiyoni chakutipa. Saka ndezvimwe zvinhu zvekuira mutambo, maplayers anokanhina manii ndo vanhu vanofanira kurana basketball, vanofanira kuvhota ndo vanhu vanofanira kuita zvi because mukatarisa kuti muZimbabwe makabuda vatambi vane ndiri kani vakaita sa Kredinayang, anana pisa ukeke, anana chabuza ijenera, makabuda anana hikuto na munongira watu wana lomba, makake beklai. Yesa na adnana kinda taki, nene kuki wanyo, wako chukuna iti, kujaita mari basketball, mari ebiri mkesi yenziere.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru e Basketball League Africa, ya akaitangirwa ku Cape Town mu South Africa uye zvachange ari ku Egypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya tiona kuti mamumo makwikwi aya?
Vanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo wezim dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti star actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ngoma ini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumhangura vangoma azvatomburumuro bazi vane shamwari yangu yakuti haji achitizi tingoimbe ndopa ndakaita se kunanga kuti hari katingoimbe pesayo zvanzu zvatopinda chi murovo
pakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira zvei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba vozi ndini handigare navo hameno kana vari vachizvizivawo kune vamwe kwavari ikoko.
Vari kuitambira sei nemanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu ndakatanga nini vengoti siyana nazvo avasiyana nazvo vatsvaga rimwe bhizinesi rekuita da vatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei vauri kurekodha
tichema mama ndatunga mira asi misuwa 80 takatopara 80 tichema kutopara tichipendera
matambudziko munosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba paini ansati ndana manager kungozvitadza zvakuteta zvatokunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kungozvitadza sikikana kuti ana ndiro ndafanya kungozi ndiri kuti ndokunoshaya kana kana mari kunongotinda panguva iyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
ndoda kuti bata vanongondibata pa 071 8 1 8 1 3 1 3 1 0 071 8 1 3 1 0 rupa ndobatika ipapo
Woza Friday tombokwenya magitare kana
Nasinya yangu ndoda kuitaura ndingabara baba makandipindura makandipindura pindura
Mchizwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa uhuru kuru ya itwa na Melusi Nyawira aka star actor ariparunare kuchegutu na Ivan Zininga we Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena mutungamiri Nkomo. Thank you.
Soku isika disenda baku vi.